kuratidza kuti yava kufamba neimwe nzira iri kubata nyika dzakawanda dzinenge dzimwe dzacho dzaakuda kupinda mubatanidzwa weNATO. Zvekare tiri kuona mari dziri kuiswa kuhondo iyoyo nenyika dzakaita sanaAmerica kuti Ukraine inge ichizvivimba, inge ine zvombo zvakanyanya kuwanda. Saka tinoonawo kuti Russia uku yaakutaura kuti yaakuzoshandisa zvombo zvapamusorosoro zveti avanenge vachizokanda mamisaus kana capital yeUkraine yakaita sana Kiev. Saka iri kuenderera mberi hondo iyi zviro panapa guta reMariupol pastill plant paapana mazana amasoja eUkraine vanenge vazokurirwa vakasarenda kuRussia. Asi guta iroro rinenge ratoparara zvachose, rari guta rinokosha chaizvo pakufambisa zvinhu zvichienda kunyika dzakasiyana-siyana nokusvika muUkraine pamwe nokubuda muUkraine. Saka zvinhu zvinoafekta pasi rose izvozvo, kunyange kunyaya dzoupfumi, nokuti zvinhu zvaisibva kuUkraine kana zvimwe zvaisibva kunana Russia hazvichakwanisi kufamba kana kuti hazvichakwanisi kurimwa zvakaita sana gorosi namasanctions ari kupuhwawo futi Russia ari kuafekta nyika dzakawanda pamwe chete neRussia yacho. Asi Russia iri kuramba ichingoenderera mberi pamunokuita nharo nomubatanidzwa weNATO nedzimwe nyika dziri kuda kujoina NATO dzakaita sana Finland sanana Sweden, vachivatsikidzira kuti kana mukangopinda munato imomo muzvionera.
Tinoona kuti Zimbabwe iri kuchema-chemawo ichiti hondo iyi iri kuita kuti upfumi hwemunyika meZimbabwe hudzikire pasi.
Maonero andinoita ndokuti haisi hondo chete yekuUkraine inoita kuti upfumi hweZimbabwe hunge huchivhiringika. Upfumi hweZimbabwe hungange huchingovhiringwa zvishoma hazvo nezvekuUkraine, asi zvimwe zvizhinji zvinovhiringa upfumi hweZimbabwe zvirongwa zvinoiswa nehurumende yeZimbabwe kuti vanongomuka vaakutoti with immediate effect ipapo ipapo. Mabhengi haachakwanisi kukweretesa mari kumabhizinesi pasina kana kunge pambogadzirirwa namabhizinesi iwavo kuti zvirongwa izvozvo zvingaitika. Saka zvinoita kuti mabhizinesi avhare kana kudzinga vashandi. Zvekare zvinoafekta uremu hweZimbabwe. Tiona sokuona kwatakaita kuti rakadonha chaizvo nezuro auction kwacho ikoko, black market kwacho ikoko, nokutodonha zvakanyanyisa.